Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 25 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichifumba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Iko zvino tokupai zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Idirizwa Mwari raakazvininipisa akazviita munhu. Saka nesuwo tinorangarira nezuva irori kuti zvingaita sei kuti pakurarama kwedu tive vanhu vanozviisa pasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose kupemberera zuva rekisimusi.
Tiri kubhebha zvikuru kune dzimwe nyika vana China, vana Europe nana America. Saka as long as pane imwe nyika pano pasi ine chirwere cheCOVID-19 ngatizivei kuti chirwere ichogona kuputika zvakare muZimbabwe.
Vanhu voyambirwa kuti vangwarire kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa nekuuraya vanhu kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechiKristu vakawanda muZimbabwe nhasi vabatana nevamwe pasi rose mukupemberera zuva rekuzvarwa kwemwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vachitaura kumuzinda wavo weVatican kuSt Basilica kuRome, mukuru wekereke yeRoman Catholic Pope Francis vashora zvikuru vanhu vanokudza pfuma yepanyika vachisiya kubatsira varombo nevana vadiki. Vati mazwa ekutanga epanyika aJesu akaratidza kuzvininipisa sezvo akaberekerwa mudanga rainge rine mhuka. Pope Francis vativo nekuda pfuma yepanyika vamwe vanhu vave kutanga hondo. Vashorawo nyaya yekushandisa kisimusi sezuva rekuunganidza pfuma. Mukuziya nezvezuva rekisimusi tabata Dr. Kenneth Mutata, mukuru munyaya dzezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches.
Zuva rekisimusi vaZulu rava kureva zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana kuvanhu vakasiyana vanenge vachiita zvemabhizimisi. Izuva rakakosha rokutengesa zvinhu zvakawanda nokuti maprofits anga akawanda. Saka kune vamwe izuva riri commercial, kune vamwe izuva rokuonana nehama nokufambirana nokugara vanhu vachifara vari pamwe chete nehama dzavo.
Ko kuva Kristu zvinenge zvichifambawo sei?
Kuva Kristu hongu zvese izvozvi zvinhuvo zvakakosha, asi kumuKristu iri zuva rekurangarira kuti Mwari wakarangarira vanhu akauya akava pakati pavo. Izuva rokurangarira kuti Mwari wakarangarira ukama hwake navanhu akauya akaita munhu, akagara pakati pavo akava hama yavo asiwo akava mudzikunuri wavo. Saka kuva Kristu izuva rakakosha zvikuru nokuti ndiro zuva rinoponewa Ishe wedu Jesu Kristu, anova ndiye unogadzira gwara rokusunungugwa kwedu kubva pazvivi napamasimba ose akaipa anoparadza upenyu hwavanhu.
Makore ano pasi rose tiri kuona kuti vechidiki vashoma ndova kuenda kumakereko. Mungade kuvapa kurudziro yekuti vaite sei?
Wongu vaZulu vanhu vakawanda havachakoshesi zvikuru kunobva nhoroondo yezuva rekisimusi. Asi zvakakosha kuti vanhu vachidla nokupembera vachimwa nokufara nehama vasakanga mwa kuti zuva iri rinobva kupi nokuti zvinobetsera kuti risashaiwa chiremera charo chokutanga kana vanhu vachidavo kuripa imwe significance vanogona kuita but zvakakosha kuti naivo vechidiki varangarire kuti izuva mwari ravanozvipa naro kuvanhu
vanhu vanenge vachitarisirwa kuti vaite sei apa
izuva rakanaka kuti tirangarire kuti tingazvipawo sei pane zvose zvatinowana tingagovana sei nevanenge vasina pamindangariro yedu yose tingazvininipisa sei tingazviita sei kuti tisazvikukumadza zvikuru nokuti iri zuva mwari raakazvininipisa akazviita munhu saka nesuwo tinorangarira nezuva irori kuti zvingaita sei kuti pakurarama kwedu tive vanhu vanozviisa pasi asi tichitsvaka nzira dzokuti vose vakatafwa vose vari muutakwa vawane kusununguka kwavo ndiyo original significance kana kuti mavambo ezuva hongu rinogona kushandiswa nedzimwe nzira asi tinofanira kuti tipote tidzokera kumavambo iwawo kuti rirambe rine simba raro
avo vanga vari Reverend Dr. Kenneth Mutata mukuru munyaya dzezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Tichiri panyaya yezororo rekisimusi tatumira zvikumbiro kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti vataurewo zvavanofunga. Vapindura vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Ngonzora avo vati
makadi muri yeZimbabwe ndinokushuvirai zororo rekrisimusi rakanaka uyezve risina njodzi tinokumbirisa kuti ava vanochaira dzimotokari vachaire zvine hanya uyezve mukombe ngatiuite mushoma patinenge tiri mumigwagwa yedu iyi tinokumbirisa zvakare runyararo patinenge tichifara nehama dzedu neshamwari nguva yekrisimasi inguva yekufara haizi nguva yekuratidzana mangoromera ndinozviziva kuti mhuri yeZimbabwe tiri kutambura nekuti tichadyei paChristmas pacho tine urombo kuti zvasvika pakadai asi zivai zvenyu kuti gore rinouya hurumende yenyu itsva inotungamirwa neMDC iri kuuya ichagadzirisa matambudziko ari muno munyika takatarisa zvakanakira ruzhinji zvizhinji tichataura gore rinouya asi pari zvino tinoti farai paChristmas. Happy Christmas munhu wese ndatenda.
Vamwe vatumira mashoko mumiriri weNorton vatemba muliswa avo vatiwo
ndinoda kuti ndipe mufaro wangu kune mhuri yeZimbabwe nchiti fambai zvakanaka mumigwagwa mukwezo kwamunenge muri farai zvakanaka futi zvakare nekuti nyika inoda vene vayo vangari vapenyu kuti inge ichiramba iri nyika imi ndimi vene venyika vese maZimbabwe saka ndinoti kwamuri tambai mitambo yese murunyararo kana wamwawo zvanyanya shamwari yako misa taura nai kuti umwe asadhraivhe amwawo panofurikidza ndinoti mwari ngave nemi ngatirambe takabatana tichidanana tichikudzana pane zvese zvatinoita saka pandinoti kwamuri semumiriri weNorton constituency ndichiisa Norton mberi kuti Merry Christmas kune vagari veNorton, Happy New Year ndichizoisa munhu wese nenyika yese yeZimbabwe pasi rese kuti Merry Christmas.
Topedzisira nekunzwa kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party vaurai Zembe.
Mashoko angu kumhomho yorudzi rweZimbabwe ndeyekuti kunyangwe zvazvo gore ra2022 raakundoguma tiine misodzi pamatama yokurarama nokuda kwamatambudziko mazhinji abata rudzi rwedu nenyika yedu, ndinoshuvira kuti tive nezororo rekisimusi rino mufaro norunyararo kubva pane zvatinokwanisa kuunganidza izvozvo, sezvo chinhu chomufaro chisho chatinofanira kuti tigare nguva nenguva tichishuvira kuwana.
Tinotenda kune vose vakwanisa kutumira mashoko pazuva ranhasi rekisimusi. Tichiri panyaya yezororo rekisimusi tatumira zvikumbiro kune vemapato ezvematongerwe enyika kuti vataurewo zvavanofunga. Vapindura vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Ngonzora avo vati:
Makadi muri yeZimbabwe, ndinokushuvirai zororo rekrisimusi rakanaka uyezve risina njodzi. Tinokumbirisa kuti ava vanochaira dzimotokari vachaire zvine hanya, uyezve mukombe ngatiuite mushoma patinenge tiri mumigwagwa yedu iyi. Tinokumbirisa zvakare runyararo patinenge tichifara nehama dzedu neshamwari. Nguva yeKrismasi inguva yekufara, haizi nguva yekuratidzana mangoromera. Ndinozviziva kuti muri yeZimbabwe tiri kutambura nekuti tichadyei paKrismasi pacho. Tine hurombo kuti zvasvika pakadai, asi zivai zvenyu kuti gore rinouya hurumende yenyu itsva inotungamirwa neMDC iri kuuya ichagadzirisa matambudziko ari muno munyika. Takatarisa zvakanakira ruzhinji. Zvizhinji tichataura gore rinouya, asi pari zvino tinoti farai paKrismasi. Happy Christmas munhu wese, ndatenda.
Vamwe vatumira mashoko mumiriri weNorton vatemba muliswa avo vativo:
Ndinoda kuti ndipe mufaro wangu kune mhuri yeZimbabwe, nchiti fambai zvakanaka mumigwagwa, mukwezo kwamunenge muri farai zvakanaka futi zvakare, nekuti nyika inoda vene vayo vangari vapenyu kuti inge ichiramba iri nyika. Imi ndimi vene venyika vese maZimbabwe, saka ndinoti kwamuri tambai mitambo yese murunyararo. Kana wamuwawo zvanyanya shamwari yako, misa taura naye kuti umwe asadrive amuwawo panofurikidza. Ndinoti Mwari ngave nemi, ngatirambe takabatana tichidanana tichikudzana pane zvese zvatinoita. Saka pandinoti kwamuri semumiriri weNorton constituency, ndichiisa Norton mberi kuti Merry Christmas kune vagari veNorton, Happy New Year, ndichizoisa munhu wese nenyika yese yeZimbabwe pasi rese kuti Merry Christmas.
Topedzira nekunzwa kubva kumutungamiri webato reDemocratic Party vaurai Zembe.
Mashoko angu kumhomho yorudzi rweZimbabwe ndeyekuti kunyangwe zvazvo gore ra2022 raakundoguma tiine misodzi pamatama yokurarama nokuda kwamatambudziko mazhinji abata rudzi rwedu nenyika yedu, ndinoshuvira kuti tive nezororo rekrisimusi rino mufaro norunyararo kubva pane zvatinokwanisa kuunganidza izvozvo, sezvo chinhu chomufaro chiricho chatinofanira kuti tigare nguva nenguva tichishuvira kuwana.
Tinotenda kune vose vakwanisa kutumira mashoko pazuva ranhasi rekrisimusi. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Henry Madzorera varikurudzira hurumende kuti itange kuongorora zvakasimba kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, vanhu vasati vatanga kufa vakawanda sezvave kuitika kunyika yeChina. Nepfenyuro yeBloomberg inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 million vabatwa nechirwere ichi muChina mumazuva makumi maviri ekutanga emwedzi wazvita chete. Zvipatara zvemunyika iyi zvinonzi zvazarisa uye mitumbi yevanhu vakawanda iri kupiswa. Hurumende yeChina inonzi hayo iri kuvanza uwandu chaihwo hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi. MuAmerica munonzi matangawo kupararira imwe mhando yeCOVID-19 inonzi Omicron subvariant XBB. Kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kubayiwa nhomba dzeCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Madzorera vanoti panguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva vanhu vanofanira kugarawo vakangwarira kuti vasatapurirwa chirwere ichi.
COVID-19 ichirimo muZimbabwe, tichiri kuona macases mashoma pano nepapo, uyezve vhiki imwe neimwe tinoona mareports okuti pane vanhu viri vatatu kana vashanu vakashaika nemhaka ya COVID-19. Saka tifanire kurivara. Ngati rambei takasimudza gadhi yedu kuti tisaite zvokufutiwa nechirwere ichi. Chiri kubhebha zvikuru kune dzimwe nyika, vana China, vana Europe nana America. Saka as long as pane imwe nyika pano pasi ine chirwere cheCOVID-19, ngatizive kuti chirwere ichogona kuputika zvakare muZimbabwe. Tinoziva mbiri yeCOVID-19 yokupanduka panduka ichiita mastrain manyowani. Iyoyo ndo inoitisa kuti chirambe chidzoka. Chomboita nge chafa chodzoka zvakare.
Saka sei zvakanyanya kukosha Dr. Madzorera kuti vanhu vangwarire munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva.
Nguva ino yekisimusi nenyuwere inguva zvakare yatirikugamuchira hama neshamwari kubva kumhiri kwemakungwa, kubva munyika dzakatipoteredza. Vanoyawo vane zvirwere zvakatakura. COVID-19 ndo chimwe chazvo. Saka ngatiwedzerei matanho atagara tichitora. Personal hygiene, nyaya dzokugeza maoko paduku paduku, munhu wageza maoko nemvura nesipo kana kusanitiza. Ngatiregei kuita low our guard panyaya yepersonal hygiene. Ngatichenjererei masuper spreader events ose.
Ende api hai, mungapa muenzanisi?
Michato, mariro, nezvimwe zvakadero, nemabiko atiri kuita pano paChristmas.
Zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite?
Saka tiri kukurudzira kuti ngatiregei kumirira kuti paiswe mutemo wokunzi takuita lockdown. Takumanikidza vanhu kupfeka mamask. Takumanikidza, aiwa, ngatingopfekai mamasiki tisina munhu atimanikidza. Ingove tsika yedu yongoziva kuti mazuvano kusvikira chirwere cheCOVID-19 chaenda, kungopfeka masiki kunokubetsera, kwete kuCOVID chete, asi kune zvimwe zvirwere, vana flu, madasti nezvimwe zvakadero, masiki inobetsera. Toda kukurudzirawo hurumende futi, rimwe problemu yatinayo ndeyekuti hatisi kutreka chirwere chedu. Epidemic yedu hatisi kuitreka, tinasa kuzova pairi.
Nechikonzero chei?
Nokuti hatisi kutesta. Vanhu vazhinji vanouya vachingorwara nemaflu-flu nezvimwe zvirwere zvingangorerekera kuCOVID. Havasi kutestiwa nokuti hapana ari kurwarisa. Tinofanira kuziva kuti izvo pavanhu vauya vane maflu-flu nezvimwe zvakadero, soro pahuro and so forth, mitsipa ichirwadza, vangani vavo vane COVID. Testing inofanira kuva free nokuti vanhu they can't afford testing.
Sei zvakakosha kuti hurumende inge ichiziva kuti chirwere ichi chiri papi nekupota ichiongorora vanhu sezvamuri kutaura izvi.
Kuti titreke chirwere ichi, tikaona mafiga akukwira, vanhu vasati vatanga kufa zvakanyanya, vanhu vasati vatanga kurwara zvakanyanya, tobva taisa matanho. Kwete kumirira kutange tafutiwa nechirwere tozoisa matanho. So ndokurudzira yedu hurumende, please make sure kuti maisa matest kits maprovinsi nemadistrict ese. Tinasa kufollowa statistics dzedu zvinotibetsera.
Vaimbova gurukota rinoona nezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika, mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO vaTedros Adhanom Ghebreyesus vati vari kutarisira kuti mugore ra2023 zvirwere zviri kupararira pasi rose zvinge zvapera. Vati gore ra2022 range rakaoma zvichikonzerwa nezvirwere zvakaita seCOVID-19 iyo yauraya mamiriyoni evanhu pasi rose. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichivimba kuti mava nezuva reChristmas rakanaka. Nasi tine vafundisi vana vane mashoko avanoda kugovana nemwi. Mufundisi Oliver Mandisodza, taurai nevatereri vedu.
Kasi vaiwadiwa vatereri, mufaro wangu kukwazai mose vari muZimbabwe nezvizvara zvezvimbabwe zviri pasi roshe. Tasangana zvekudai panguva yatiri kupemberera Kisimisi, patinorangarira kuzvarwa kwashe nemuponesi wedu Jesu Kristu. Pandotenda kuti vazhinji vari kutora mukana uno wekuzorora kumabasa nekushanya nekuwana nguva nehama neshamwari dzavo. Asi soko rangu randoda ngokukurudzirai nderekuti tiri kufara kudaro, ngatisakanganwe chinhu ichi. Nyaya yangu iri kuna Luke chapter 18 patinotaura nyaya yezvinhu zvakanga zvakarasika. dotenda kuti munozi wa Mose na uye mwana mparadzi akakumbira pfuma ya baba vake akaenda kundoiparadza asi anosvika paakarangarira ndoda kudzoka kuna baba vangu ndinokumbira ruregero ndinoyanane na baba vangu so ndotenda kuti Christmas inguva yekuti tiyanane inguva yekuti tivane chatinga pembera tiri pamwe chete semhuri Mwari wekudenga wakuitiri zvakanaka tinotarisira kuti Mwari vanoamba kuchipfudzirai mberi nekukusimudzirai pazvose mukomborerwe nashe mufambe zvakanaka ngatityei Mwari ngatiremekedzei Mwari ndatenda hangu Mwari wakuitiri zvakanaka
nhasi zvakare tina mufundisi Fatima Garikai vachitaura nesu vari kumizuri muno muamerica
regai ndikukwadzisei Mose ndichiti muzita rababa neremwanakomana neremweya anoyera regai nditore mukana uno kuti makorokoto makorokoto nekusvitswa mukati merimwe gore ratiri kupemberera kubarwa kumwanakomana wamwari mukati meupenyu hwedu ndanga ndiri kucherechedza mukati mekubarwa kumwanakomana wamwari panonyorwa panoitwa zvinyorwa pananga ndiri kuita tsakurudzo ndinoona kuti patestament yekare tizopinda mutestament itsva panonzi mwari vane nguva yavanombonzi vakamboita kunge vakanyarara vakaramba vakati dzi zvinonzi hakuna masoko akanga ari kubva kuna mwari anoera akanga achinyorwa hapana chakanyorwa mukati menguva iyi asi hazvireve kuti panga pasina zvakanga zviri kuitika ndanga ndiri kuti maitiro avo mwari vanoita kunge vanonyarara vanoita kunge havanzwe vanoita kunge havasi kuona ndiwo muitiro wamwari asi kana mwari vachizenge vosimuka vega pachigaro havangosimuka nje vanosimuka vaine zvikomborero vanosimuka vaine mhinduro vanosimuka vaine mhinduro dzinogutsa munhu wese ndanga ndiri kuti mukati megore patiri kupemberera ngatizive kuti kuna tenzi vanoona kuna Jehovha vanorangarira mwari ndomuitiro wavo vanoita kunge vanyarara asi mugore rino regai ndikuvimbise mwari wedu havanyarare mwari wedu ndimwari vanorangarira
haleluya haleluya makadiko mose vana vezimbabwe anokwasai ndimufungisi moyo ndiri kuno kuzimbabwe ndinokusuvirirai Christmas yakanaka kuti dai mwari akakurofadza imwe nekufara mukati mezuva rakadai kukosha reChristmas izuva rinofadza izuva rinotinzwa kuti hamani shamwari dzinenge dzichifara dziri pamwe chete saka ndinoti muropafadzwe mose vana baba namai vanasekuru nambuya vana tete vakoma nevasikana mukomborerwe pose pose pamuri ishe dzaJehovha dzigare nemi chikumbira zvemwari kuti dai akaropafadza vana vakwe vafambe zvakanaka mukati nemugwagwa tinozva kuti vakawanda vakashana nesimba vakaita zvakasiyana siyana vamwe vari kungofara vamwe vachindochete nekuroorana saka ndinokurudzira kuti Christmas yegore rino ive yakanaka uye futi zvino kuvazve negore rakanaka ra 2023 zvaJehovha mwari dzikuchengetedzei dzikuropafadzei dzikurwirei
tochipedzisa namufundisi David Simango
kwazivai vatereri vedu vestudio 7 tinotenda mwari akatichengeta mugore rino ra 2022 radai kugadzirira kupera tinonamata kuti mwari akomborere mose munofamba mudzimba dzenyu nepamuchasangana nehama neshamwari paChristmas muchipembera muchengetwe namwari mwari akuitire nyasha pakufamba muchengetwe namwari pane zvose zvamunoita mufambe munyasha dzamwari tinonamata zvekuti mwari ave nemi patiri kugadzirira kupinda mugore ra 2023 rive gore renyasha dzamwari rive gore rokuchengetwazve namwari tinokumutenda mwari wakatipa chipo chinokosha chaiye mambo wedu Jesu Kristu wakatifira pamuchinjikwa kuti upenyu hwedu hurarame mwari ave nemi mwari akuchengetedzei akurwirei akukomberedzei munyasha dzake tozosanganiswa zvino kuda kwake muzita raJesu amen
ini ndini tanono kawande ndichiti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezororo rakanaka
tinotenda tanono kawande uye tinoda kupa kutenda chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino
tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi munyaradzi munoda wafa. Vakawanda vanomuziya achiimba achiri mudiki diki kurupa television apa. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 munya.
Ndinotenda zvikuru mukoma wangu mukoma Blessings Zulu. Ndinotenda ruzhinji rwakateerera ruri kumasimana akasiyana siyana erino pasi. Ichichi ndinokutenda zvikuru.
Nhasi izuva rekisimusi mukoma munya. Mungade kupawo mashoko ekuti kudii kune veruzhinji.
Ndinongoti very Merry Christmas to you all. Dai Mwari varamba vachikuitirai zvakanaka muzero reriri ratiri. Mwari varamba vachingokuchengetedzai. Muzvichengetedzewo imi. Musazonyanya kufarisa zvinoita kuti murasikirwe neupenyu kana neutano.
Aiwa, tinotenda nemashoko iwaya. Regai tichimbotarisa kunyaya dzemhanzidzi. Pane damba refu idzva ramakabura rinonzi damba refu iri.
Damba refu iri tikaributisa muna November. Damba refu iri rinonzi munyaradzi. Rine matracks iwo anokwana kuita 10. Ndatazoisa bonus track yechi11. Paalbum iri takaimba nevaimbi vakasiyana siyana anonzi paya pachirungu macollaborations. Takabatsirwa nemuimbi anemukurumbira anonzi Obed Chari. Takabatsirwa nevanoimba nziyo dzechifostoni vanonzi vekubata kwake Coral Group. Takabatsirwa zvakare nevaimbi vachiri kusimukira pano mumukomana anonzi iye Tendai Chiodza. Pane imwe futi treki ndakabatsirwa nemunin'ina wangu anonzi Omsa munoda wafa. Saka rine makolaborations akasiyana siyana. Imwe yacho matreki takabatsirwa nemurume wekitioni anonzi Lucky Chikuwa wekuzecc vazhinji vanomuziva from way back. Saka rakazara nemakolaborations, rakazara nenyasha dzajehovha.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo dziri padamba refiri?
Masongs ari padamba refiri anosanganisira Kambo, karatidza kutotanga kutambirwa zvikuru, kanonzi Makamika. Pane Kambo futi sekandakaita naObed Chari kanonzi Ndaona Mwari. Pane Kambo kanonzi Chero kandakaita neyoung brother yangu yandaichataura anonzi Onsa. Pane Kambo kuti kanonzi Mweya Mutsvene kandakaita naLucky Chikuwa vekuzecc. Saka ndoo dzedzimwe dzedzimbo dziripo padamba refu iriri chaizvo.
Saka riri kutambirwa sei damba refu iri?
Ndinotenda Mwari zvikuru nekuti damba refu rakatanga kutotambirwa risati rabuda. Pataiita mashow tichisempla matracks acho navanhu vairatidza kuritambira. Patakariitira mutambo wekurigashira waanotiya pachirungu launch, rakatambirwa zvikuru. Tine vamwe vakauya vakatiitira zvakanaka zvikuru kusanganisira kuwanawo pfuma nepano panyika. Ndakawana matendi ndikatengwawo nemari dzinoita sekuti dziri nani. Mushure melaunch riri kuratidza kuti rapinda munyika. Vanhu vese vari kurinzwa vari kuratidza kuitira zvakanaka naro vari kuratidza kuropafadzwa. The feedback is very positive. Saka tinongotenda Jehovha.
Vanenge vachida kukubatai vanokuonai papi chaizvo?
Isusu hatinetsi kuwanikwa. Tine Facebook page redu rakanzi Munyaradzi Munoda Wafa. Vanokwanisa kutibata ipapo. Vanokwanisa zvakare kundibata panhamba dzedu dzenhare dzinoti +263 inova kodhi yedu yemuno muzimbabwe 779-090-803 +263-779-090-803.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma munyane kupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai zvikuru mukoma wangu mukoma Blessings Zulu nekutirangarirawo panguva nepazuva rakaita seiri, zuva rekubarwa kwaKristu, zuva reKristu.
Manga makateerera kumuimbi munyaradzi munoda wafa muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhaudze isindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpalazi 2022 uKips Dube. Endaweni zethu namhlanje,
bazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod.
Kunanzwa ikhefu lekhisimusi yeZimbabwe lakwamanye amazwe.
Izukulwane seZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye, isikhathi semuli, isikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando.
Kukhunjulwa abahluphekileyo ngekhefu lekhisimusi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kunanzwa usuku lekhisimusi oluthakazelelwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Abakholo lwesiKristu bavumelana ukuba usuku lolu ngolokukhuthaza ukuthula nokudlelana phakathi kwabantu bonke, hathi ukuba ngolokuzalwa kukaJesu Kristu. Luthakazelelwa ngendlela ezithiyeneyo eZimbabwe lawamanye amazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni.
Umnyaka usugoqekile, umnyaka ususalelwe nje zinsukanyana ezinlutshwane ukuthi uphele lo oka 2022. Kuqala ikhisimusi. Yikho ke ikhisimusi siyakwazi ukuthi iphathelene kakhulu lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yikho ke siyakholwa ke thina ukuthi uJesu wazalwa lapha emhlabeni. Esingeke mhlawumbe sikwazi ukuthi ilanga lonele lika 25 December yilo exactly okwazalwa ngalo uJesu. Kodwa siyakwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Yikho ke inkosi ke yabona ke izithunywa lezi izazi zasempumalanga zisiza zibuza zisithi uphi lo ozelwe eyinkosi. Inkosi le uHerod yasihlupheka kakhulu ukuthi kanti ngubani lo munye osezelwe.
Akubatshela abantu ukuthi yenzani ke inkosi uHerod kona.
Ngaleyo ndlela yathi hambani lingambona lidlule lapha lingitshela. Kwabonakala ukuthi inkosi yasibatshengisa ukuthi bangaphindeli ngendlela ababuye ngayo. Kodwa ke siyakwazi ukuthi bambona uJesu, bamkhonza, bamenzela mhlophe. Yilo leli langa lekhisimusi esilenzayo lathi. Kanti ke ngifisa ukuthi ngenzela ikhisimusi enhle kubo bonke abalaleli beStudio 7, lani lonke abasakazi beStudio 7, ngoba siyakwazi ukuthi ngumsebenzi omkhulu lo ukuthi abantu bezwe lezi zindaba ngezikhathi zonke kusukela ukuqala umnyaka, ilanga ngelanga, insuku ngensuku, kuze kuyephela umnyaka. Yikho ke ngifisa ukuthi libe lekhisimusi enhle bantu bakithi, lithokoze kube lokuthula into enkulu ikuthula, into enkulu ikusizana, into enkulu ikuphathisana, into enkulu ukuthi abantu bathandane. Kungabi lobudlwa ngudlwangu, kungabi lokutshontshelana, kungabi lokuzondana. Kodwa ke libe lekhisimusi enhle, libe lomnyaka omtsha omhle. Ngoba lonyaka inkosi sikhangele iyasipha lezulu kwelakithi eZimbabwe, sibe lokuhlalisana, lokuphila okuhle, lokuphumelela okuhle. Libe lekhisimusi enhle.
Mfundisi Rafael Mthombeni uhlala eTexas kwele Melika, sixoxela eseDallas. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomfundisi Khulekani Ndlovu okuhlanganiswe i-Association of Apostolic Church in Zion.
Ukhonza ngisebandleni leZion, sinikele usuku lokuzalwa kwendodana yomuntu uJesu Kristu. Singakholelwa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. Ngikhuluma ngilapha ngisuke eSouth Africa. Siyakholelwa ukuthi uJesu wazalwa. Ma ezalwa, wezalelwa ukuthi ezokhulula thina esasigcina zile. Sithola encwadini kaLuka 2 evesini ka-25. Ukuzalwa kwakhe kwakuletha inkululeko phakathi kwabantu. Kwakuletha inkululeko enkulu phakathi kwabantu ababesemunyameni becelazekile. Ezalwa endlini yamaJuda. AmaJuda ayesazi ukuthi uJesu uzozalwa njalo uzoba yinkosi phakathi kwabantu. Kungakho ngesikhathi ezalwa kwabulawa wonke amazibulo angabafana ngaleso sikhathi. Kwebulawa uHerod owayengumbulali. Kodwa ke uma nginanzelela ngokweBhayibheli uJesu uyabe wazalwa kulesi nyanga zamaFebruwari kusiya kuMashi. Uma ngifunda ngokwendlela yakho iBhayibheli kodwa ngokwekhalenda yamaRoma basebempeka basebekhathalela usuku balubeka noma usuku lona lona lwangu-25 December. Ngokwekhalenda bakwenza njani ukuthi akugungazwe usuku lokuthi uzelwe 25 December? Kodwa lona lona exact akusiyilo usuku lwakhona azalwa ngalo, akusiyilo usuku olwazalwa ngalo. Manje linanzelela ukuthi abantu bonke abakholwayo, amapostoli, amaziyoni, amaphentekostali bakholelwa kakhulu ekuzalweni kwenkodana uKristu Jesu. Bakholelwa. Yebo, bakhona abangakholelwayo asebethi uzalwa njani? Ngokamoya. Yena wazalwa ngokamoya, abanye phela bagaze ekhulu kubakhona. Kodwa uJesu wazalwa, ezalwa endlini yamaJuda.
Umfundisi Khulekani Ndlovu ukuhlanganiswa i-Association of Apostolic Church of Zion. Baningi abantu eZimbabwe abananza ikhefu lekhisimusi. Kulabanye abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma webandla leZanu PF.
Ngithanda ukubana ngithathe leli thuba ngifisele imuli yeZimbabwe yonke kanye nje labantu bonke umhlaba wonke lo jikelele ikhefu elihle. Siphumula sikhumbula ukuzalwa kaJesu, njalo futhi ngibafisela ukungena eminyakeni omutsha, umnyaka ka-2023 ngamandla amakhulu avela kuNkulunkulu, ukuzithoba okugcweleyo, njalo lokuba lesifiso sokwakha ilizwe lethu sisiya phambili, ukwenzela ukubana sibe lempumelela lokuphila kuhle. Sithi noma sitshiya leli lizwe, silitshiye lisezandleni ezinhle, sitshiyele abantwana bethu ilifa elilungileyo. Asibeni sonke lekhefu elihle lokuphumula okuhle. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZanu PF. Ake sizwe esikuthunyezelwe ngumnumzana Ostalus Ziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Ngiyabonga kakhulu ibizo ngugift Ostalus Ziba
ngisikhulume le Citizens Coalition for Change. Thina sithakazela ikhisimusi okomnyaka 2022 esikhathini ebesinzima kakhulu, liyakwazi ukubana ke abanye bebesemajele kulobu nzima, kodwa sithatha ithuba leli kubana ke siphefumule njalo sikhonike lezi mule okuyinto esiye encourage izukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye. Yisikhathi semuli, yisikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma-communities sitshengisela uthando ekubona besenyathime, sisipha ke ama-Christmas hampa, sivakatshela imuli kaJob sikhala kusasa siya ke enkaya ukubana sinike abantu bakithi ama-Christmas hampa avela kumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Ngenxa yokubana siyimuli inye njengabantu beZimbabwe, sithakazelele ikhisimusi sisonke, sikhangelele ukubana 2023 uzasinika ithuba lokubana eZimbabwe kube le nguquko. Inguquko yenza ukubana sonke siphile ngendlela ke engcono, whether ubadlalipi njengamaZimbabwe fanele siphile impilo engcono nxaso kule nguquko, ngoba inguquko ibuya ke ukuzosiza umuntu wonke weZimbabwe. Ngiyabonga.
Umnumzana Ostalo Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, sithole njalo umlayezelo lo ovela eMpowens.
Sanibonani ninjani Studio 7. Hayi, igama linguJabulani Khumalo. Ekhaya ngiphuma engwize eplan presidini laseduze neBnabek. Ngilifisela okuhle Studio 7, niphile nibe right la enikhona. Nandi nje usakaza kwenu, sinilalele. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu. Lati sinifisela ikhefu elihle. Siyahangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi ele Russia libulala abantu mahlayana kwe-Ukraine lisenzela ukwethusela uzulu njalo lokuzithokozisa. Wethule amazwi la izolo enkundleni yokuxhumana ye-Telegram kusanda kubhonjwa abantu edolobheni le-Kherson. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Uhuru Kenyatta ukhangelwe ukuba uzakwethekelela esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia. Uyahlolisisa ukukhulumisana umlodwa phakathi kwarhulumente lamalwecaja. Inhlanganiso ye-African Union isivunyelwe ukulonda isivumelwano sokukhulumisana umlotha esalotshwa ngamalwecaja lorhulumente. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko wezi umandla ngelo baba mkhulu babe lobola.
Kilo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu.
Angibingelele bakudube abasakazi bomsakazo wethu bonke nje jikelele, ngiphinde futhi ngibongelela labalaleli njengoba kade sigadula sisonke kusukela umnyaka uqala, sesize manje sesilungele ukuthi siwugqibe njengoba vele sesisemaphethelweni. Umkhosi wekhisimusi loba sisazi ukuthi umsuka wawo ugxile kakhulu kulaba bezenkolo yobuKristu, kodwa ke usungumkhosi ngempela osungene kakhulu empilweni zethu kangangokuthi ususetshenziswa umhlaba wonke, ngathi nje amazwe amaningi emhlabeni noma kungewona wonke, njengomkhosi lapha okuye kuhlangane khona imdeni abantu bomdeni. Uthola ukuthi basebenzisa lelo thuba lokuthi kabake beyohlangana babe ndawonye nje bengumdeni, kudliwe ndawonye, kujatshulwe abantu bendawonye. Yikho kokwenza lolu suku luqakatheke kakhulu, ngoba ngitsho lalaba abenkolo yamaKristu baye balisebenzisa ukuthi kube lezinkonzo ngempela eziyimkhosi emkhulu zokudumisa uJehova phela ngokubalethela indodana enguJesu Kristu emhlabeni ukuze bazogezwa izono zabo. Ngakho ke ngaleso sizathu ungumkhosi omkhulu kakhulu osuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyakuzwa kakhulu Ngwenya, kodwa ke ekadeni kwakusenziwani?
Yayisiba khona imikhosi lapho amakhosi ayehlangana nesizwe sawo. Wethule le nkulumo zokubonga isizwe lokusikhuthaza eziyabe zigcile ezigamekweni ezenzeke unyaka wonke njengoba sekufike emaphethelweni nje. Njalo zikhuthaza nokuthi uma kuqalwa omunye umnyaka abantu kumele bakhuthazeke kanjani bazigcine futhi. Yikho ke uKhisimusi ngempela sokulosuku olukhulu kakhulu 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 oluqhakatheke ngendlela eyisimangaliso ngoba labakade besebenza baye baqoqe baloko beqogelela bebeka khona okwabakutholayo umnyaka wonke kuthi nxa sekunje bathathe khona lokade bekuhlanganisile bayojabula nemindeni yabo abanye bayothenga izinto abakade befisa ukuthi ngaba bengazithenga uthi ke mase kuhlangene kube kuhle kube njeya. Yikho ke baba uDube okuhlungu linabalaleli ikuthi abanye abasalisebenzisi kahle usuku lolu njengoba sesibona abantu sebenatha uphuzo oludakayo kuze kugcine sekuba nemthelela yokuthi kube lezingozi emgwaqweni kokunye kugcine sekulinyazwana bese kuchitheka igazi lomphefumulo.
Ciba khonapho baba Ngwenya,
siyakhuthaza ukuthi abantu abalwenze usuku lekaKhisimusi lube lusuku olumnandi. Ngisho sisakhula kwakulusuku ngempela olwalunzima noma sasingabafana selusizinkomo ngalelo langa sasizilethela ngalengakatshoni lathi sifuna ukuthi siyehlangana nabangani bethu. Lizathi lisalibele lizibone izintombi ezincane ezisakhulayo lizibone zigqoke izimpahla zemihlobohlobo eminingi seziqala zikhuphuka zingena ngemizi kwakuthi noma kubhekiwe. Ngalelo langa awudingi ukuthi ungakulowo muzi nxa ufikile nje athola bephakile odlaya azidlele nje nyama umnqutshu izinkwa ezilejemu kube mnandi kube njeya. Ngakho-ke bafowethu engani singaziphatha kahle sikhumbule ukuthi nxa uphela nje nxa iKhisimusi iphela kuzangena futhi usuku olukhulu lokubungaza unyaka omutsha. Masiqeda khona lapho kuzangena izinkinga zodwa nxa singakwazanga ukusebenzisa imali kahle. Kuqakathekile ukuthi loba siligubha lolu suku sibe lonanzelelo olukhulu sibuye siphephile singasebenzisa imali ngendlela ezingafanele. Siyabonga.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngiqale ngokuthi iKhisimusi enhle kini lonke basakazi beStudio 7 lani balaleli bomsakazo lo osibethela indaba ukusa kwamalanga okunye nje size saziphosa ukugoqela umhlaba wonke lokwelizwe lakithi sikuthola kuwona lo msakazo. Ibe neKhisimusi elihle singakayi-ke uya emadilini lawo esiwalungiseleyo kumbe sesivela kuwo ake sizweni ilizwi lenkosi ukuthi lona lithi. Namhlanje sizakhangela kuLuka chapter 2 ivesi ngelika-14 kumbe siqale kuse-18 lapho kufundeka khona kanje. Masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lomdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ilizwi engifisa ubana silibambe ngalolu suku lapho uJesu esezelwe ngelokuthula. Yikho ke siyabona labazali abaningi bayetha abantu ababo amagama athiyeneyo ahambelana lokuthula. Kulabo thulani, kulabo thulisani, kulabo nokuthula. Ngenxa yokuthi leli gama likhuluma kuhle kakhulu emndenini yonke ebantwini bonke. Lapha ke kuthiwa kwabonakala ingilosi lebandla lasezulwini zonke zidumisa zithi ukuthula emhlabeni.
ungani kufuneka uthula emhlabeni lapho uJesu ezalwa. Kuyikuthi umhlaba ngokwawo ngaleso sikhathi njengoba kusesenjalo namanje, ukuthula yinto engatholakali lula, engatholakali kwabantu lasezizweni eziningi. Imindeni ayila uthula emsebenzini, inakula ukuthula elizweni yankulumi. Umhlaba wonke ugcwele ukuxokozela. Ungakhangela bomabona kude ubale lezi ndawo emaphephandabeni, ubale lasemfonini yakho, ungakuyananzelela uyafica ukuthi inkulumo lendaba eziningi kazilani lokuthula. Namunye ngamunye abantu kabalakho ukuthula, abantu baswela izinto eziningi, inhliziyo zibalise zingaqedi, abanye bagcine bezibophela, abanye bagcine bephambana amakhanda, abanye bagcine besenza amacala ahlasimulisa umzimba ngenxa yokuthi ukuthula yinto abayiswelayo empilweni zabo. Ukuzalwa kukaJesu kubuyele khona lokho ukuthi kuzothotshwa umhlaba, umhlaba uthole ukuthula, abantu bathathe impilo zabo lemoya lemiphefumulo yabo bayise kuNkulunkulu, bambongele lo ozelweyo ezalelwa ubana ube lokuthula emhlabeni. Nxa ungelathanda awula ukuthula, nxa ungela kubekezela awula ukuthula, nxa uswela awula ukuthula. Sengathi uNkulunkulu angaqalisa ngawe, angaqalisa ngami, inhliziyo zethu zithole ukuthula ngale iKhisimusi ka-2022. Yayibe iKhisimusi engafaneni lamanye amaKhisimusi. Kayisilethele ukuthula, esisebenza labo kabathole ukuthula, esihlezi labo ezigabeni emphakathini kabathole ukuthula. Ngaphezu kwakho konke lokhu, lelizwe kalithole ukuthula, ilizwe lakithi lamanye amazwe abasibusayo sengathi bangathinteka ngabe iKhisimusi bathole ukuthula okuvela ngaphezulu. Inkosi yokuthula ayisigcine isilondoloze ngamunye ngamunye, size siyefika ekupheleni kwezinsuku zethu. Asikhuleke uNkulunkulu wokuthula, asibusisa sinike ukuthula udlula ukuqonda konke. Hlale nathi kusigqiba lomnyaka, kungene lathi umnyaka 2023. Jesu abe lathungosukela manje kubona phakathi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Bazalwane, ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu okhulumayo ngumfundisi uMsilisi Ndlovu owase Brethren in Christ Church eEastgate. Sibonga kakhulu kumphathi wohlelo. Sihlobo zami, sesifikile esikhathini samakhisimusi lapho esibungaza khona, esithokozelela, esithakazelela khona ukuzalwa kwenkosi lomsindisi uJesu. Kuyisikhathi esihle esibalulekileyo kithi abakholwayo, ngoba kulapho impilo yethu yahlengwa khona ngokuzalwa komsindisi ukuthi sibuyisane thina loNkulunkulu. Umsindisi wazalwa ukuthi agqoke ubuntu bethu, kwenzela ukuthi thina sithole impilo ebesisilahlekele. Siyabonga kakhulu umusa asenzele wona uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi njalo ukuthi njengoba sisaqhubeka siphila, asithakazeleni iKhisimusi, sihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe isizwe, izizwe esiphila kizo, sihloniphe abantu esiphila nabo. Sithakazeleni usuku oluhle ngenjabulo epheleleyo, singakhohlwa ukuthi sathandwa, lathi sithande, sinikeze abanye uthando, kungaba izipho, kungaba yikubakhulekela, kungaba yikukhuthaza, kungaba yikubavakatshela. Sikhulu sikwenze konke lokho sinanzelela ukuthi sathola umhlobo onguJesu watshiya izulu, watshiya ubukhosi bonke ukuze alande thina emhlabeni, ukuze ngaye thina sisindiswe. UNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alibusise. Ngiyakhuleka isibusiso sezulu phezu kwenu ngegama likaJesu. Amen.
Wezemidlalo. Abezemidlalo bakhulekela ukuba kube lengqubekela phambili ngomnyaka ozayo kuhlangothi lwezemidlalo. ubika uJoseph Njanji.
Njalo iqembu lebulayo Chiefs ulike indlela uthi umnyaka ka 2022 awumenzelanga kahle njalo ngomnyaka ozayo uzaqhubekela phambili ngezifundo ukuze yalungise ikusasa yakhe.
Eboreni iqiniso hayi lo nyaka I think so far is the worst year engi experience leyo eboreni. Kube lokuvalwa kwama international games and lokhu kudangalalise amaphupho ethu like siyakwazi ukuthi ama-international games lawo yiwo asibonakalisa ngaphandle kwamazwe phezu kwalokhu lomnotho wesizwe welizwe siyawubona ukuminjani so khona lokhu kuthethe kusekwasilethela ukukhangelela phansi ikusasa yethu ukuthi lingabe liqhakazekile 2023 ngikhangelela ukuthi ngiqedise imasters yami enast okunye ngokukhangeleliyo nje ngama-opportunities abetha kweka eboreni loba kubusiness sector.
Undlela wenza izifundo ze sports science njalo ngo-2010 wayeyingxenye yeqembu labasakhulayo abaleminyaka elithumi lanhlanu eladlala kwimidlalo ye-Youth Olympics yaqhutshelwa kule Singapore. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uVusa Ncube uthi lo nyaka badonse nzima kulo mdlalo kodwa nxa kungahamba kuhle ngomnyaka ozayo bawaza uphakamisa.
Sifunde okuningi ngayenalo 2022. Okuthi phesela maplans lezifundo ezizazenza ngo-2023 ngoba sikhangelela ukuthi u-2022 kade nganunzima ngoba asibange sikhule nge-sport siphume ukuhlala nje si-easy so 2023 sikhangelele i-recruitment enkulu kakhulu ezikoleni lapha ngoba ngo-June sile plan ye-interschools competition.
Umqeqeshi weqembu elitholakala elokitshini lasemakhokhoba elemakhokhoba Tigers Wilmot Kwenda uthi bebekhangelelwa phansi njengamaqembu asebenza labasakhulayo.
2022 was a good year for us. For this year, because abafana abaningi bapromothiwe baphumile ethemini ngileli nyathi kwizindlozi. So, 2022 sizenze kuhle, kuphume kuhle. Sekuse season sinasikontinue ibe sikhuthisa abantwana. Sithole i-sponsorship sibe le-division 2003. Sikhethe i-sponsorship vele i-teammate iqhubekele phambili bese iya phambili.
Soke isikhathi sezemiculo.
Salbonani, 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 loke, ngujez marabini, ngithanda ukufisela abantu, isikhathi esihle kakhulu, kakhulu, kakhulu lezimuli, labangane, ukhisimusi kube umnyaka omutsha, bafisela okuhle, okuhle kodwa, okuhle kodwa. Album entsha etixola abantu bethu behlezi emakhaya bayilalele lapho bayikhangele ikhona ku YouTube ikhona ku Facebook ikhona lapho ezitolo ezithengiswayo ku internet ngakho ke ngithi abantu hayi abaphili abantu kube kuhle umnyaka omutsha omuhle olempumelelo sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba kuhle kakhulu. Futhi kumhla 30 December sosela malanga nje amalutshwane siyabe sile show enkulu kakhulu kobulala lapha lo Socha Moyo we Black Followers kuzaba kuhle kakhulu abantu ababuye ngobuningi ukhuluma nje u Socha Moyo usendleleni uvela ubelethoy eCanada le America le Europe usendleleni nje uyafika mhla ka 26 so uyabe fresh akho ka abantu ababuye ke bazobona ukudla kwamehlo kube mnandi ngifisela okuhle konke Jesu marabini wonke
Siyabonga kakhulu James ungajike kusasa. Siyakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kulanzwa ikhefu lekhisimusi eZimbabwe nakwamanye amazwe. Olivalelisayo umthembo osithembayo uGibbs Dube lilayo.